Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemufuro kubvumbi 12, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haina kugadzirira kudzivirira kupararira kweCovid-19 muzvikoro. Asi bazi redzidzo yepasi rinoti rinomira neshoko raro rekuti urongwa hwarakaisa muzvikoro weStandard Operating Procedures huri kushanda sezvinotarisirwa uye riri kugutsikana nahwo. Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don Dr. Simba Makoni, ava vaive munyori mukuru weSadiki kwemakore gumi, vanoti vanotambira kutumirwa kwemauto negungano iri kuMozambique sezvo riri rimwe donzvo rakaunza nyika idzi pamwe chete. Mashoko atiri kutambira anoti chizvarwa cheZimbabwe vanyasha mugwagwa vainge vasiri kuzivikanwa kuti varipi kubva musi wa24 kurume pakarwiswa nzvimbo yePalma mudunhu reCabo Delgado muMozambique vaonekwa vakafa. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoyambira vari kuputa nekunwa zvinodhaka kuti vari kuisa upenyu hwavo munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ riri kupomera bazi rezvedzidzo yepasi mhosva yekunyepa kuti rakanga rakagadzirira zvakakwana kudzivirira COVID-19 muzvikoro sezvo huwandu hwevana vechikoro vari kubatwa neCovid-19 huri kukwira zvakanyanya. PTUZ inoti zvikoro zvinosanganisira Prince Edward High muHarare, Sacred Heart Primary School kuEsgodini mudunhu reMatabeleland South pamwe neSacred Heart High School, Girls College muBulawayo, Umuzingwane High School iri Matabeleland South nemuZilikazi Primary School muBulawayo zvine vana vanodarika mazana matatu vakabatwa nedenda iri. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti dai hurumende yakasimbisa mitemo yeWorld Health Organization dai dambudziko iri rakadzivirirwa nekuti vana vaive nechirwere vaikwanisa kuvhenekwa vasati vatapurira vamwe. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvazvinongoreva ndezvekuti vana navarairidzi vakabva neutachiona kumahoridhe vachibva kwakasiyana-siyana pavakazosvika pazvikoro ndobva vatanga kutapurirana. Saka dambudziko ratinaro nderekuti ministri iri kuramba uyezve yakaudza kabhineti kuti muzvikoro makanaka munoda kuti vana vachivhura vasina zvavaita. Mari zvekare inoita 750 million iyo yakapiwa nehurumende hatina kuona ichienda kuzvikoro nekuti kuzvikoro kwakuna masanitizers, hakuna mamasi, hakuna mathermometers, hakuna zvako kana rimwe chete testing kit. Saka zvinongoreva kuti vanhu vari kuzazana kutapurirana zvinopa kuti zvinese kana pachikoro pakangoenda mwana umwe chete anenge ane utachiona zvinoreva kuti utachiona unopararira nokukurumidza.
Asika Dr. Joe vebazi rezvedzidzo yepasi vari kuti ivo vari kugutsikana neyavanoti Standard Operating Procedure yavakaisa muzvikoro uye vari kutevera zvese zviga zvakaiswa neWorld Health Organization mukudzivirira kupararira kweCovid-19.
Ayo ndo anonzi manyepo. Dambudziko ratinaro muZimbabwe ndokuti tinenge tine dokumendi rakanaka zvikuru rinoratidza kuti maprocedure anofanira kuti atevedze ndeapi. Asi hatina zvatinoita. Izvezvi ukaenda kunana vandoro vanenge vachitaura kuti muzvikoro vakaisa zvibhorani, asi tinokwanisa kuenda navo tikanovaradzira zvikoro zvakawanda zvitori namvura chaivo, running water haitorimo muzvikoro. Saka dambudziko ravo ndokuti miromo yavo haimhari nenhunzi uyezve muromo hauzari rune rwizi, asi hazvibatsiri nhema idzi.
Saka dambudziko iringa gadziriswa sei Dr. Joe.
Chinhu chikuru kuru ndechekuti tinofanira kutise musoro pamwe chete sevarairidzi ministry official nehurumende kuti chitore gwara rinopa kuti chirwere ichi hachitapurira muzvikoro. Chingapa chete chirwere chisatapurira kutoona kuti tatesta varairidzi vana vechikoro nevamwe vashandi vanenge vari pazvikoro. Ndozvatinoona sekuti ndozvikurukuru zvinofanira kuti zviitike, nokuti health and safety yavarairidzi nevana vechikoro inofanira kuti ichengetedzwe, nokuti chirwere ichi hachienderani nokudzidza zvakanaka muzvikoro. Zvikoro hakufi kwakadzidza zvakanaka kana varairidzi vasina kupiwa mari inokwana. Dambudziko rofanira kuti maministry officials vaseise mari yakabviswa nehurumende 750 ngaende kuzvikoro, uyezve varairidzi ngavabhadharwe mari dzinokwana kuti vange vachienda kumabasa vabatsire vana. Kana pasina izvozvo, gore rino richangoita wasted years, nokuti hationi vana vachiita zvakanaka vanozopera gore rino.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti bazi redzidzo yepasi rinomira neshoko raro rekuti urongwa hwarakaisa muzvikoro hwekudzivirira kupararira kweCOVID-19 weStandard Operating Procedures huri kushanda sezvinotarisirwa uye riri kugutsikana nawo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Bazi reprimary nesecondary education riri kuramba richishandisa anonzi mastandard operating procedures ekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro. Kune zvikoro zvakangodarika 10 zvaratidza kuti zvine nyaya dzecovid-19. Zvimwe zvacho zvaaiswa panonzi paquarantine, asi sebazi reprimary nesecondary education rakabatana nebazi rezveutano takagadzirira kuti COVID-19 yacho isapararira.
Uwandu hwevana vabatwa nedenda irori muzvikoro hwakamira sei?
Muzvimwe zvikoro zvatiri kutaura izvi, manambers acho anongovawo wanapo kunze kwekumatibelele itself. Kune chimwe chikoro chinenge chineti vana vakati wandei vakabatwa necovid-19. Asi tinoda kukurudzira vabereki nevatinoti mastakeholders kuti vasanyanya kushungurudzika zvavo, nekuti zvikoro zvakachengetedzeka nekuenderana kwatinenge tichishandisa mastandard operating procedures edu, uye nekushandisa zveWorld Health Organization zvinoita kuti tisapararidza COVID-19 muzvikoro kana munzvimbo dzatinogara.
Avanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bazi reutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira huchiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matatu nevasere, kana kuti 1538. Vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana maviri nemakumi masere nevasere, kana kuti 37,288. Vanhu gumi nemumwe vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana masere nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 34,873. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi manomwe nevanomwe, kana kuti 877. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 194,594. Vabaiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa vave zviuru makumi maviri nezvisere nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevasere, kana kuti 28,898. Bato rinopikisa remavambo Kusile Don, Dr. Simba Makoni, avakambova munyori mukuru weSADC kubva muna 1983 kusvika 1993, vanoti vanotambira danho reSADC rekupindira muhondo yeMozambique iyo yauraya vakawanda kusanganisira chimwe zvicharwa cheZimbabwe, Vanyasha Mugwagwa. Mumashoko kuvatori venhau mhuri yavamugwagwa yati mufi aive nemakore makumi matatu nemasere ekuberekwa uye ainge asiri kuzivikanwa kuti aripi kubva musi wa28 kurume pakarwiswa nzvimbo yaaigara nevanopfurikidza mwero mumozambique vanodyidzana nechikwata cheislamic state. Nzvimbo yakarwiswa inonzi Wentworth Camp muCabo Delgado. Mhuri yavamugwagwa inoti vave kuedza kuunza mutumbi wavo kumusha asi zvichatora nguva. Vamugwagwa vaishanda pahotera yeRemote Site Solutions muMozambique. Mukuziya nezvehondo iyi iri muMozambique, Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro naDr. Makoni.
Zvechokwadi kutsigirana nyika dzekuchamhembe kweAfrica, dunhu reSADC, nderimwe rezvinangwa kana zvisungo zvebato iroro. Saka zvakakosha kuti nyika dzibatsirane kana paine dzimwe dzadzo dzinonga dzapinda mumatambudziko.
Asi nyika idzi hadzina kudya manonoko here, Dr. Makoni?
Kusaziva nhaurirano dzanga dzichiitika pakati pehurumende yeMozambique nehurumende dzedzimwe nyika ungarangarire kuti mutungamiri weZimbabwe vaMnangagwa vane zuva ravakaenda kunosongana navanyusi kubhaira gore rakapera. Hatina kunzwa zvizere zvavakataurirana vakabvumirana ipapo, asi ndine chokwadi chekuti dai nhaurirano pakati peMozambique nedzimwe nyika dzakanga dzakajeka, dzimwe nyika dzingadai dzakakwanisa kukurumidza kutsvaga nzira yekubatsira Mozambique. Asi sepatawa iko zvino zviri nani kunga vanonoka vachiwa nezvavanozoita pane kushaya chavanozoita zvakare.
Munoti wokudii nechisungo chakabuda nevatungamiri ava pavakasangana mazuva mashoma apfuura?
Chandingangoti hachina kudzeka kwandiri ndechekuti pamusangano wekuswera nezuro uyu gwaro rakabudapo hazvina kunatsojeka kuti chii chaizvo chakabvumiranwa kuti vaite vari pamwe chete kutsigira Mozambique. Saka tiri kutsvaga vanogona kutiturikira kuti vatungamiri vatanhatu ava pavakaswera vari mumusangano vakabvumirana kuitei chaizvo chekupedza dambudziko remagandanga ari kushungurudza Cabo Delgado, asi ane njodzi yekushungurudza nzvimbo dzakawanda kusanganisa nenyika dzakapoterana neMozambique.
Vamwe vari kuti sezvo vakapandukira hurumende yeMozambique vachidyidzana neISIS, zvakakosha kuti nyika dzakaita seAmerica nedzimwe dzakabudirira dzipindire kubatsirawo muMozambique. Munoti kudii nemashoko?
Ini hangu kugara nekugara ndinodavira kuti dai vanhu taiedza kuzviriritira nekuzvibatsira pachedu tega tisati tatsvaga rubatsiro rwevamwe vekunze. Padanho ratiri iko zvino ndaifunga kuti dai hurumende yeMozambique ichitsigirwa nehurumende dzemudunhu reSADC kana zvatozonetsa votambarara kuenda kune dzimwe nyika dzemuAfrica vatsvage nzira yekubatsirana kuti tipedze dambudziko remagandanga aya tisati taenda kune vekunze vekure kure kuti tionewo zvatinogona kuita isu pakuzviriritira kwedu pachedu tega.
Ava vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSeledon, Dr. Simba Makoni, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz shortwave. Mhuri dzinodarika mazana maviri idzo dziri kushandisa zvimbuzi zviviri dziri panjodzi yekubata zvirwere mumusha unogara veruzhinji weChebanga kuMhangura. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mhuri idzi dzine vanhu vanodarika mazana masere dzaimboshandisa zvimbuzi zvishanu sezvo mvura yaiwanikwa nguva dzose apo mugodhi waishanda. Asi zvimwe zvimbuzi zvakavharwa nokuda kwekushayikwa kwemvura izvo zvave kuita kuti vanhu vaitire tsvina pasi sezvo zvichigara zvakazara nguva dzose. Vamwe vanhu vave kuitira tsvina muzvimabhaketi vozouya kuzodira muchimbuzi sezvo vasingabvumirwe kuitira tsvina mumasango ari pedyo. Kana zvimbuzi zvazara, vagari vanotora tsvina nezvipoto zvakasakara vachiisa kunorasirwa marara. Mumwe mugari amai chioniso mapfeka vanoti dambudziko nderekuti zvimbuzi zviri kuzara nguva dzose zviri kuita kuti vabvise tsvina zvisina usanana.
Problem ndiyo iyi yekuti anga azarisa asisina kwekuti tsvina yacho inekwe kuenda. Cherewa nechipoto ichirasirwa uku ichicherwa ichirasirwa.
Izvo zvinotsigirwa naamai sarudzai bhanda ava vanoti nzvimbo yavo haichagariki nekunhuhwa.
Vanotina matoilet izvo zvinotsigirira muchisina kudai. Totina pasi vanhu vanotira pasi mutoilet. Tanzwa nayo toilet.
Mukuru wezveutano kana kuti Environmental Health Technician mudunhu remakonde iro rinosanganisira mhangura vaDonaldson Siyaya vanoti dambudziko guru nderemvura.
Chibanga vamirira yakaita yakanga isina retention system. So the old system yaivapo yaishandisa septic tanks. Asi kwakuine mvura yairana back then kuine varungu vavaripo kana vatsvemaini. Saka mvura ine zvakazoitika the pump yacho yaishandiswa kuunza mvura kunana kwakuna hunyani hakusisina pasystem. Saka kurelaya nedhemu pani ndipa alfa ofichi dhemu yacho isati enough daina varichiona vamvura. So hakusiyana namvura inase inouya kuno.
Vasiyaya vanoti kanzuru iri kuvaka zvimbuzi 25 senzira yekuderedza dambudziko revagari ava. Mumiriri wemhangura muparamende amai Precious Masango vanoti vave kushandisa mari inobva kuparamende yeConstituency Development Fund kana kuti CDF kuvaka zvimbuzi zvemakomba vachiti vakatarisana nedambudziko rezvirwere cheronguva nekuda kwetsvina.
Kuna anoenda up onoita zvokuchera tsvina achirasa inenge ichirasirwa ipopa kuti vamwe vanhu vakwanise kupinda mukati. Saka ndakatozoaplya kuparliament kuti zviri kuitika izvika hazvifambi. Tiri kuramba takangogarira pamusoro pehealth hazard. Saka zviri nani after taita maconsultations naEHT akati tinogona kumboita mablack toilets for now.
Zvichakadaro kuramwa mabasa kwevashandi vekanzuro yeHarare kunonzi kwave kuisa upenyu hwevanhu munjodzi sezvo mvura ine siweji yopinda mudzimba kana kungoyerera pakati pegucha uye kunzvimbo dzakaita senew tafara Glenview Budiriro neHighfield. Mumashoko kuvatori venhau kanzuro yati vashandi vari kuti vanoda zvikwanisiro zvekuti vazvidzivirire mukutapuriranwa kwechirwere checovid-19 uye mari dzekubatsirikana. Asi rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association rinoti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti zvinogona kupa kuti zvirwere zvakaita sekorera yakauraya vanhu muna 2008 zvipararire. Ndakamirira Studio 7 kumhangura ndini Nunurai Jena.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emudunhu reMinneapolis munzvimbo yeBrooklyn Center muAmerica nasa akanda utsi hunokachidza kune vanhu vanga vachiratidzira mushure mekunge mumwe murume mutema vadowntright vanga vane makore 20 vapfurwa vakafa nemupurisa nezuro vachinzi vainge varamba kumira sezvainge audzwa nemupurisa. Zvinhu zvagara zvisina kumira zvakanaka mudunhu iri sezvo muri imo muri kutongwa mumwe mupurisa wechichena Derek Chauvin ari kupomerwa mhosva yekukonzera rufu rwemumwe murume wechitema vaGeorge Floyd. Kuverengwa kwemavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika kwatanga munyika yeChad asi zvinhu zvisina kugadzikana nenyaya yekunetsana kwevanga vachikwikwidza musarudzo. Mutungamiri wenyika iyi vaIdris Deby vatonga kwemakore 30 uye vari kutarisirwa kukunda zvakare. Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kuyambira vanhu munyika kuti vanogona kukanganisika pfungwa dzavo uye utano hwavo nekuda kwekunwa pamwe nekuputa zvinodhaka zvakaita semutoriro, dombo kana kuti guka, kuti ganja cakes, mushonga wechikosoro kana kuti bronclear inozikanwa kunzi bronco, uye doro rakaita semusombodhiya. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti nekuda kwehori mapurisa ari kurega vanotengesa zvinhu izvi vachiita madiro ajojina, zvotyirwa kuti vakawanda varasikirwe neupenyu. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere, avo vanoshandira kuInguchene Psychiatric Hospital kuBulawayo, vanoti vanhu vanoshandisa zvinodhaka nezvikonzero zvakawanda, asi mhedzisiro yetsika iyi kuvhiringidzwa kunozoita pfungwa dzavo.
Chikuru chinonyanya kuita kuti vanhu vade kushandisa zvinodhaka, zvinotanga vachida kuita inonzi experimentation, vozotanga kutsvaka chikonzero chinoenderana nezviri kuitika muupenyu wavo, chinoiza kuti vape justification yekuti zvandiri kuita izvi zvakonzerwa neizvozvo.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanoti vari kushushikana zvikuru nekuparadzwa kweupenyu hwevechidiki kuri kukonzerwa nezvinodhaka izvi. Muzvare Masarira vanoti vakazvionera nemeso avo zvinoitika kuvanhu vanoshandisa zvinodhaka muupenyu hwavo, sezvo mwanakomana wavo akatarisana nedambudziko iri.
Yemutoriro kana kuti crystal meth kana vana bronco ava inyaya iri kushungurudza mhuri zhinji. Mwana wangu anombomira kana achinge abva kurehab, akamboshandei zvoita kunge zvavanani, akasangana zvakare nevaya vanoita izvozvo, uonoita kunge sokunge akuda kutanga. Inyaya yehondo yekuramba tichitsiudza nekugadzirisa kuti mwana agone kunopinda muforo, agone kunorarama zvakanaka.
Amai Charity Mandishona, avo vanomirira kodzero dzemadzimai ari mumabhizinesi madiki uye vari nhengo yesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, vari kukurudzira hurumende kuti iparure zvirongwa zvekubatsira vechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Amai Manishona vanoti zvimwe zvave kuvashungurudza nekuvarwadza inyaya yevanasikana nemadzimai makuru chaiwo ane mhuri vave kushandisawo zvinodhaka, inova nyaya yovhiringidza magariro akanaka nemhuri dzavo.
Patiri kuenda toti vana vanenge vasina kudzidza vobva vaita futi madrug, endi chakunyanya kundirwadza izvizvi ndechekuti chero vanasikana nemadzimai vagumirwa yezvino havachaziva zvekuita.
Mufundisi Mazvarira Shemabhugu vanotungamira Wisdom Church International iri kuBorodhewo vanoti vanhu vane matambudziko ekupererwa nemazano pazvinhu zvavanosangana nazvo muupenyu vanokwanisa kubatsirwa nemakaunsela akadzidzira basa iri. Mufundisi Mabhugu vanoendera mberi vachiti ivowo vakamboita chirwere chokufungisa chinonzi pachirungu depression, asi vakawana rubatsiro. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vanoti huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwakakwira zvakanyanya kubva pakatanga kuvharwa kwemaindastri nemisika muna kurume gore rakapera. VaMurambidzi vanoti dambudziko revanhu vanoputa nekunwa zvinodhaka riri kuratidza kuti rakomba muZimbabwe, uye zviri kuonekwa nekuzara kwakaita nzvimbo dzinorapwa varwere vepfungwa. VaMurambidzi vanotiwo zvakare zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti Ngoma Huru yekuMasvingo neInguchene kuBulawayo zvakazarawo nevarwere, zvichinyanya kukonzerwawo nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Ongororo yakaitwa nesangano reSocial Science Research Network rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kuri kunyanya kubata vagari vemumadhorobha enyika. Sangano iri rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti vanhu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana kana kuti 57% vakaonekwa vaine dambudziko rekukurirwa nezvinodhaka, uye zvakabuda pachena kuti chero zvazvo varapwi ava vachiziva kuti vanokwanisa kurapwa vanotya kuenda kuzvipatara vachityira kuti vanosungwa sezvo mutemo usingabvumire kushandiswa kwezvinodhaka. Bazi rezveutano rakaparura chirongwa chekufamba muvanhu richitaura nezveutano hwepfungwa gore rakapera, asi chirongwa ichi chakambomiswa nemitemo inobata COVID-19. Bepanhau reHerald rinoti mutauriro wematikitiva eCentral Intelligence Department vakati mapurisa ari kuzviziva kuti pane vamwe vavo vari kuita zveuori vasingasunge vari kutengesa zvinodhaka. Vanoti kana paine vanoziva mapurisa ari kuita zveuori vakasununguka kufona pa ZRP National Complaints Desk panamba dzinoti 242703631 kana kuti Police Anti-Corruption Unit panamba dzinoti 0242702083. Dakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chine mukurumbira cheDynamos chakatanga gadziriro yacho yemwaka uno mukupera kwesvondo mushure mekunge vatambi vacho vabayiwa nhomba yeCOVID-19 uye kuongororwa utachiwana weCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chakatanga gadziriro yacho chine vatambi vatsva nevamwe vagara variko vaine chinangwa chekutora mikombe iyo yanguve nhoroondo mushamavo. Murairidzi wavo Tondera Indiraya anoti vatambe vatsva vane mukurumbira vanosanganisira Death Temwanjira, Timon Mvula, Sylvester Apia, Byron Madzokere, Tinashe Makanda, Kudzanai Demera, King Nadolo naNewman Sianchali vakabatana nevamwe vakaita saPatson Jaure, Simba Chinani, Emmanuel Jalai, tinotenda Muringai, Mnyaradzi Mawadza na God knows Murwera avo vaivepo kare. Ndiraya anoti nevatambi ava ari kutarisira kukohwa pakuru mwaka uno kutanga nemukombe weIndependent Trophy uyo Dynamos iri kusangana neHighlanders nesvondo.
Isu sechikwata cheDynamos Football Club tinotarisira kungati chikohwa mune mitambo yese yatinotamba. Tikada kutarisira history yatinayo, tinotarisira kuti mutambo wese watinotamba tinofanira kunga tichikunda. Competition yese yatinotamba tinofanira kunga tichiwina mikombe. Saka itarisiro yedu zvakare mwaka uno kuti mikombe yese yatichatambira tichatamba nesimba kuti tikwanise kukunda. Takatotanga kushanda ishuviro yedu kuti mutambo uyo watakatarisana nawo weIndependence Uhuru Trophy yakatikoshera zvikuru. Saka tiri kutarisira kuti tishande zvine simba kuti tikunde musi wesvondo.
Munyori mukuru weDimbare vaWebster Marechera vanoti varipo kupa Ndiraya rubatsiro kana paine maburi anoda kuvhara muchikwata chake.
Maburi anoda kuvharwa. Murairidzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa. Saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda.
Isu chedu semaexecutive tinenge chingopa support.
Vateveri vechikwata ichi kusanganisira vabatai kwaedza vari kuchema nemamiriro aive akaita chikwata chavo pakapedzisira kutambwa mitambo icho vanoti chiri kuda kugadziriswa zvakasimba.
Yes, we love the socks to gather team. Team haina kumira mushe. Haina kumira mushe zvachose.
Makundano emukombe wePremier Soccer League, Dimbare iri mugungano richatambira muHarare rine zvikwata zvinoti Capes United, Harare City, Herentals, Yada pamwe neZPC Kariba. Mitambo iyi iri kutanga musi wa 8 Chivabvu muHarare, Blawayo Mutare pamwe nezvishavane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nezvechirwere cheCOVID-19 uye kubayiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haina kugadzirira kudzivirira kupararira kweCOVID-19 muzvikoro. Asi bazi redzidzo yepasi rinoti rinomira neshoko raro rekuti urongwa hwarakaisa muzvikoro hweStandard Operating Procedures huri kushanda sezvinotarisirwa uye riri kugutsikana nazvo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.